uziye sauti kana kune mfungo mfungo ka vanhu vanotaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana musangano musangano uri kuenderera mberi mangwana ende vanga vachitaura kuti musangano ndewanhasi it was not for today musangano ndewe mangwana musangano uri kuenderera mberi whether dark or blue but musangano uripo mangwana
veruzhinji vangangodewo kuziva kuti musangano uyu uri kutsvaka kubuda nei
musangano uyu uri kutsvaka kubota nei nemafungiro evanhu eweka unozoziva kuti mukati nepati netu kune conflict ka iyo conflict yacho tapakubvunza kune vanhu ka nokuti isisu we are not the people kune vanhu vanhu ndivo vanofanira kutaura kuti isisu semhuri yezimbabwe ka tiri kufunga kuti bheta kuti mungaite izvi neizvi muregere izvi neizvi ndiyo ka chinangwa semusangano
vamwe vakuru vari kutarisirwawo kupinda mumusangano uyu ndivanani
vanhu vakuru vari kutarisirwa kupinda mumusangano uyu isisu tina acting vice president Thokozani Khupe handitika yekuzouya vabhedu kuzouya kune vame ka vari kubva kumamame maprovince ka semasouth nemanorth vari kuuya saka unoziva kuti zvinhu zvepolitics zvinonetsa vamwe havati kuti mazita avo apute pamedia saka that's the other reason why I can't give you the names but ivavo ndatoma nemazita ndinoziva kuti they don't care even ndikataura mazita avo havana mumhaka nazvo kuti vataura zita rangu nokuti mapoliticians akakura matured politicians
mashoko enyu amungade kuisawo kuruzhinji rwezimbabwe zvichienderana nekuti kune vamwe vari kutaura kuti izvi zviri kutaurwa munzi musangano iri kuenderera mberi hazviko ndeiwo kutiwo kudii
inini ndidataurira karuzhinji rwezimbabwe kuti mbasaterere manyepo saka musangano uripo mangwana uri kuenderera mberi.